Saka nyora tsamba kumukuru wenyika President Mugabe. Vanova ndivo vanotara mazuva kupanoitwa maelections. Nekuti mukatarisa musi waJune 10 wakanzi ndiwo une maelections musi wechitatu panova pakati pewiki. Iri zuva rekuti vanhu vazhinji vanoenda kumabasa. Ende mukatarisa fanike muri muHarare muri kuitwa maelections nekuBulawayo. Munhu kuti abate basa anotanga na 8 o'clock anototi amukire na 7 o'clock. Akazopedza basa na 5 o'clock mukazviona munotinyatsoona kuti haazokwanisi kubata nguva dzekunovhota. Saka isu tiri kuona sekuti izvi takanganisa mavoters mazhinji aidaro achazoti voterai Transform Zimbabwe nekuti dzimwe zhinji dzenhengo dzedu dzinoendawo kumabasa. Saka isu takamunyorera tikati zvanga zvakadini kuti zuva iri riitwe holiday nekuti hazvina kubudiswa pachena kuti ichava holiday here.
Saka mati mapindurwa here nemutungamiri wenyika?
Hatisati tapindurwa. Mukunyora kwedu tanga takati taikumbirawo kwazvo kuti vatipindire mumazuva manomwe 7 days. Saka muvhuro wanezuro 7 days dzakabva dzadarika. Saka zvino takutoona kutoti tosumudzira nyaya yacho kumatare ekumusoro here ekuconstitutional court kuti pamwe vangaongororawo nyaya yedu ikabuda zvakanaka.
Tinoonawo kuti munguva ino yekutsvaga rutsigiro vamwe vari kukwikwidza mumabielections vari kunyunyutawo pamwe nekuchema-chema nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa kana nekumbunyikidzwa kwavari kuita kuti vatadze kunge vachitsvaga rutsigiro. Bato renyu riri kusanganawo here nematambudziko iwayo?
Hongu tiri kusangana nazvo. Musi wechina musi wa30 April vakomana maactivists edu ari kuGlenville South vari kufamba nacandidate edu anonzi advocate Moses Ngomo vakatemwa nematombo vakaatakwa nevakomana veZANU PF. Mumwe wacho youth chairperson wedu kuTransform Zimbabwe akatogumisira kuchipatara uye maposters edu patinomanamira every day vanhu veZANU PF vanenge vachiteverera mumashure vachimakwatanura. Saka isu sebato takatoona ripota nyaya idzi kumapurisa uye nyaya iyi takatoisvitsawo kuZeki tichikomplaina tichiti saivo veZeki vanofanira kunge vachiongororawo nyaya yekuti tsarudzo dziri kuitwa zvine tsarukano here.